Namu ya kaunzwa nede ndare COVID-19 ya katanga kupararira munyika muna 2020 ndiyo ya kasunda muzare rumbi zaigomo kutiba tange kuita windiwe motokari zemushika shika.
Ibasa randaka tanga mu lockdown sinu shaoma vanu sinu shachinja life ya chinja dirimo mu lockdown imomo dupandaka omerwa ne upenyu saka ndupandaka tanga zemushika shika nishenda kubindura Harare bindura.
Vanotika ira tekisi panakopa kabana mu Harare muzare Precious Nyananga. Vanoti vakatanga basa iri muna 2009. Apo vanoti kuenda kwe ufumi kumawere pasipe utungamire wa mshakabu Robert Mugabe. Ndiko kwa kapa kuti vatrage nzira yekurarama.
Ndaka zitanga 2009. Musile mungo zinu zitina umira zakanaka. Nandile license rango nako tanga kuto chaga zaindipo kutindirarama. Au penyo wangu wakachinja bosi na wakwani sake nisawana wangu kusporo wakapeza au.
Muzare Ronika Duduo anoti ane chitambi chukuchairawo uye ali kudawo kuchikaira makombi sevamwe.
Ndoko na ushezira makombi ninoko na kudriva makombi wacho ninoko na ugeza makombi acho pasarunetu kwa nena rumeroro inini ninoko na utoriti but atikupiwa mkana wakada.
Chipanga Mazano Msangano Re Women's Coalition muzare Bridget Mashaya Hanya vauza Studio 7 kutimazwa ano ni kuda kwe kuoma kwe upenyu madzimai achaitezi kusarudza mabasa.
Mazuvano madzimai echidiki avurikira pfungwa saka vakuona mikana yekunge vachipundutsa upenyu hwavo vachishandisa basa remaoko avo mumigwagwa pamwe chete nekutyaira mota dzedu dzechidiki dzatinoti mateki.
Mutungamiri wesangano repassengers association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vati vanotendera nawo namuzvare Mashaya Hanya.
Mazuvano kwane vakadzi vakutyaira vanotyaira zvakanaka zvikuru zvichireva kuti chinogonikwa nemunhurume munhukadzi anechigonawo.
Muzvare Rumbidzai Gomo vati ivo madzimai anofanira kusiya tsika yekugarira maoko vobva vashanda sezvinongoita varume.
Kune madzimai akasiyiwa nevarume ari kuchema kana kuti madzimai ato nevarume. Munhu wemudzimai ngaashande. Munhu wemudzimai ngaatsvake mari. Munhu wemudzimai must be a hustler. Ikonomi yatira isikuda mudzimai akarara nezamu mukana.
Mukuru mubazi rezvemadzimai amai Lilian Matsika takaendesa vati itsika yavo kukurudzira madzimai kusazeza kuita mabasa anonzi ndeechirume.
Isu seministri inomiririra vanhukadzi tinomufaro mukuru nokuda kwekuona vanhukadzi vakushandawo mumabasa avakanga vasingatenderwi kushanda achinzi ndeye vanhurume.
Bumbiro renyika rinokurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume munyaya dzemabasa. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo.